wanotumiwa wa wanowa wagarwe muharare zvedare pamberi pamuzvare ndembo mapiye ndopa waamira nhasi vachipiwa mutongo wavo webheu vanga vagarawo nenguva yakareba vasina kupirwa ivowo ezvemapiye vazopa mutongo webheu nhasi vakati gumi ava vapagara mari yebheu inova $100 RTGS pamunhu uyezve vamhanare kumapurisa kamwe pasvondo nemusi wechishanu woga woga uye varamba vachigara pamba pavakapa maadresi avo nekusapindira kana kutaudzana nemastate witness kusvika munyaya yavo yapera.
Tinoona kuti vanga vaine mumwe wavo akanga akasungwa naye akazoshaya. Pane zvataurwa here nedare pamusoro penyaya iyo?
Yanga iri nguva inorwadza chose kuona vakomana ava vari pamberi pedare 10 vavo mumwe wavo wechi11 asipo. Zvinhu zvarwadza zvikuru mudare manga makazara ende taona vanhu vakabatikidzana zvikuru vemhuri dzevanhu vanga varimo vachiziva kuti even ivo vakomana ivavo vaingoonawo nekumeso kwavo kuti vanorushushikana kuti vafara vega vega. Mumwe wavo Hilton Tamangira anga asipo sezvamunoziva kuti akashaya ari mumaoko ekuprison. Magweta edu ezimbabweans venyaya yaiti vakomana Marufu Mandevere naKudzai Kadzere watura nyaya iyi kuziisa mutongi kuti mukomana wechi11 akashaya. Uyewozve westate wakamirirwa naSebastian Mtizira washedzawo vakuru vekuzimbabwe prison and correctional services vapa humbo womudare vakamupa confirmation yekuti wongu wakashaya kuprison. Zvinhu zvarwadza. Magweta azoenda mberi zvakare achichematemawo kuti vatena ava even panga pasati vasvika nyaya yekupiwa bheu vanga vatochemachema kuti tirikukumbira kuti vatorwiswe vatobudiswe vatotsvekwe pari zvino kuti vaende kuchipatara chemaprivate doctor kana maprivate hospital nokuti vakazvimbikitwa vakarohwawo sekurohwa kwakaitwa Hilton paakasungwa nemapurisa. Mutongi wedare akumbirwa zvakare nemagweta aya kuti pari kukumbirwawo kuti paitwe independent kana kuti ongororo yakazvimirira yega independent assessment ndiyo kuti independent pathologist atarise mutumbi waHilton Tamangira aite inonzi muchirungu ndiyo postmortem zviri independent kwete kuti zviitwe nehurumende. Saka wamatimejisimatiwe muzvare watiye vachapa mutongo wavo mangwana chitiri nenguva dza8:30 makuseni kuti zvoitwa here kana kuita sindechikumbiro chakumbirwa nemagweta. Magweta anoita zvikuru kuti haana faith mune mastate institutions mastate apparatus kuti vaite postmortem iyi ndozvavakumbira.